kulaa wamane wano vaivayo vasika kwenye kufamba kulaa kuti vanhu vari chisupport.
Avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvota. Munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma vaSimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vanga vasina kunatsa kuinzwisisa ndenge sina kunatsa kusvitswa kune vanhu sematasiro atachifunga kuti anga asvitswa nehurumende yakairipo. Vabereki vedu parezvino tisu takutovazivisa kuti chiitino the BVR. Wese munhu watiri kusvikira pamba pavo tichitaura navo tichiwadzana navo vari kutigamuchira mune.
Vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji. Vechidiki veZANU PF vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki weZANU PF audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyorisa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Taona kuti tifambe nema proof of residence zvazviri easy kwese kana ari lodger maybe landlords vanogona kuramba ne proof of residence yao kana kuti ne paper remagets kana remvura. So tangono kuti isusu ndatingabatana neve BVR zvaita easy kuti tifambe nemapapers na proof of residence ana mahafidavit kuti vane tichazongopo vanhu tichifamba uyezve tichi encourage ana kuti kuregister kuvhota sewhole nation chinchakangonakawo.
Mumwewo wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari Gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Saka tine maafidavits atinenge tiinawo akakomishinwa nemacommissioner of oaths emuno muZimbabwe ataka tichifamba nawo ataka tichinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasunungura vawana mukana voenda vanoproducer that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirizhonga.
I think city based because chisingangodiwi inoisi kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.